Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 13 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neiyaya yatinoti money supply, and iri kubva paiyo inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhena mari dzavo yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500.
Zimbabwe National Statistics Agency Zimstat inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana, kana kuti 20.85%, akandeke kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZEC yopa umbowo kukomisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Vechidiki veMDC voramba kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu, vamwe vairatidzira, vamwe vaingozvifambira havo. Pave kuda kusvika gore kubva zvabviswa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Ko, pane zvachinja here? Tichange tichiongorora nyaya iyi nhasi zvakadzama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana, kana kuti 20.85%, akandeke kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008. Izvi zvakonzerwa nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mwedzi wapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumazivandadzoka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi, vati vanhu vari kutengesa mari pamukoto vachipa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Nekudaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kudzika mutemo wekusunga vose vanotengesa mari pamukoto kuti vakandwe mujeri kwemakore gumi.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neiyaya yatinoti money supply, and iri kubva paiyo inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhena mari dzavo yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500. Saka zvaakureva kuti mari yakawandisa iyoyo yaakundotsvaga zvinhu zvishoma zviri kuwanikwa mumaketi, iyaya yatinoti inflation. Saka ndozvatiri kutaura izvizvi kuti mutemo uyu uchatibatsira kuti mapurize edu agadzikane aive mapurize ari normal, zvirege kutirege kuwana vanhu vane mari dzakawandisisa vachifamba vachitenga zvinhu zvinenge zvishayikwa mustreet, zvozokonzera kuti zvinhu zvazvi zvitanga kushayikwa. Saka kushayikwa kuri kuitwa zvinhu zvakare pambengi kuchikonzerwa nekushayikwa kwemafuta, asiko zvino tiri kuona kuti Reserve Bank yakabatsira vanosupplya mafuta vose kuti vakwanise kusipinza mafuta iwo, ende taakuona kuti mafuta akuwanikwa mumaservice station wose wose. Saka zvichaita kuti mapurize ezvinhu mumashops adzikire.
Saka tichi tarisawo mutemo uri kudzikwa na nemutungamiri wenyika unopera kakwapera mwedzi mitanhatu vaziyambi vanova gurukota rezvemutemo vari kunyora were mutemo unozoendeswa ku parliament kuti unyatsove mutemo chaiwo
ichokwadi masimba ya president okudeclare mutemo uyu ane time limit ye 6 yemwedzi mitanhatu 6 months saka zviri kuda kuti pamwedzi mitanhatu iyoyo Minista wetu gurukota rehurumende rinoona zvemutemo vaziyambi vachagara pasi netimu yavo vonyora mutemo iwoyo vouya nawo kuparlamendi vodebatwa kuparlamendi kana wataurwa nezvavo kuparlamendi tawirirana semembers of parliament unozoenda zvino raabhiru kuofisi ya president vonosainwa waamutemo unopinda dumbiro remutemo redu narini unenge waamutemo kusvikira nguva inenge ichizofanira kunge taakuita any constitutional change kana kureviewa constitution yedu asi unotenge waamutemo asi kubva iko zvino zvichienda pa 6 months idzodzo mutemo uyu unotoshanda zvokuti munhu akaonekwa achiita mabasa okuchinja mari sezvatiri kutaura anotoenda kujere for 10 years
mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vanga vachitaura parunare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abata onyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gifts Mugano.
Tikati inflation kukwira kuyaita zvanga zvagara zvataa pachena chaitotishamisa nechekuti vezimstats pavaiti 4.4% vanga vachiverenga mafigures aibva pamashops api kunyangwe zvavazi 20.8 yacho iyo iri pasi pezvatiri kuona mumashopu mukaenda mumashopu mapraise mazhinji anga akwira 3 times which is 300% zvichifambidzana nenhau yerate yedhollar yaichinyiwa kumaket nekuti zviri kuitika mashopu pavari kutenga zvinhu nokutengesa vanoshandisa inonzi replacement costing kuti ukatenga ukaodha zvinhu unoda kufunga kuti pandichadzoka futi ndichakwanisa kunozvitenga here futi and nekuti isusu Zimbabwe hatisi kukwanisa kugadzira zvigadziriro zvakakwana tinoende kusouth africa saka nyaya yecurrency inobva yadzoka back yakutibaya saka hongu tiri kunzwa kuti inflation yakwira asi kuona kwandiri kuita inini iri pamusoro pevari kutaura yacho iyoyo munhu wese anoenda kunotenga hardware yakwira yakakwira zvisingaiti anotenga zve mabasic yakakwira zvisingaiti kudhara kwaiya kune argument yekuti inflation haizokwiri sitereke zvatiri kuona on average nekuti mabasic commodities ndio ane weight yakawanda tichiona mabasic commodities 35% weight out of 100 saka kumashure kwanga asikukwira maprice acho saka zvaiti zvikakwira zvimwe zvese uku zvaizodhailiwa ne weight yakawanda mabasic commodities asi tikaona mashopu pari zvino mabasic commodities akakwira saka idambudziko kuvanhu vezimbabwe kunyanya isusu zvedu tinotambira mabondi note nekuti mari yedu ikureva kuti haichina simba zvava kureva dai taida kunga tichida kuti mari dziwedzerwe taitoda kuti mari ipetwe katatu kana rikana kunyange tikadzoka hedu bhegi kuhurumende kana vati 20% zvinoreva kuti maticha nemasoja nese macivil servants vane right nekodzero kuti vapuwe 20% increase kuti vakwanise kuva kusheni papraize asi still hazvikwani kuti vamite mapraize romashopu
ko hurumende zvairi kuti kukwira kwemutengo kuri kukonzerwa nevanhu vari kutengesa mari pamukoto kana kuti kuya kwavari kuti kubhena mari ndizvo here
ndizvozvo nokuti zvindambotaura mumashure kuti munhu anenge achitengesa macommodities ake anoshandisa inonzi replacement costing zvichireva kuti ukaodha ukaisa mushopu yako wechitengesa unofanira kutanga wazvibvunza kuti dhora riri pamari ndochokutanga ichocho ukatengesa ukangoti wachiti hanzi ndinoda kungotengesa nokuti 181 yakataurwa necentral bank unonyura
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura parunare vari muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo inoti nengo dzeparamende dzinofanira kuona kuti mitemo ine chekuita nezvesarudzo yachinjwa kwete kuti mapato ezvematongerwo enyika aswera achipomera komisheni yavo mhosva vanoti mhosva yavanonyanya kupomerwa ndeyekusafambisa basa zvakanaka izvi zvataurwa papiwa hombowo nasachigaro wekomisheni iyi kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika kuti iongorore mhirizhonga yemusi wanyamavhuvhu 1 Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vaudza komisheni iri kuongorora zvakaitika musi waHwanyamavhuvhu, pakapfurwa vanhu vakawanda, vatanhatu vakafa, kuti komisheni yavo yakafambisa basa rayo zvakanaka, kunyange hazvo pakazoita mhirizhonga, vachiri pakati pekuverenga mavhoti, amai Chigumba, vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzishandire mitemo muparamende. Vachiti kuti vemapato ezvimatongerwo enyika vaswere vachinetsana nekomisheni yavo kupedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Isu sevakuru vanoona nezvebato rinoona nezvesarudzo tiri mushishi yekugara pasi tichiongorora kuti ndezvipi zvakakanganisika patakaenda kusarudzo, ndezvipi zvakakanganiswa nevanhu, ndezvipi zvakakanganiswa nemapoliticians, ndezvipi zvakakanganiswa nesu mukuita kwebasa redu. Chinhu chikuru chatakanyanyisa kuona mukuongorora kwatiri kuita kubvira kumaward kwedu nekumaconstituents ndechekuti mutemo unofanira kushandurwa kuitira kuti zvimwe zvezvinhu zvakaitika pasarudzo ini zvisarambe zvichitsokorwa. Saka tichaendesa mapepa atinoendesa kuparamendi inonzi ripoti yatinoendesa kana tapedza sarudzo. Muripoti iyoyo tichaita, tichaisa zvisungo zvedu zvatichataurira vakapinda nesarudzo vakaenda kuparamendi kuti isu tinotarisira kuti mutemo vaushandure nenzira dzakadai nedzakadai, kwete kuti vazoita hondo nesu kana takuenda zvakare kusarudzo.
Mashoko amai Chigumba aya anotevera kuratidzira kwakaitwa neMDC Alliance pasarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, ichiti ZEC yaisafambisa zvakanaka basa, kunyange hazvo amai Chigumba vati zvose zvavaiita vaitevedzera mutemo. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati chinodiwa ndechekuti ZEC iite basa rayo zviri pachena. Amai Chigumba vaenderera mberi vachiti sekomisheni havana chavakakanganisa pakuziviswa kwezvakabuda musarudzo, kunyange hazvo vakaratidzira musi waHwanyamavhuvhu vaigunongona kuti ZEC yakanga yanonoka kuzivisa izvi. Vati mazuva mashanu akatarwa nemutemo akanga asati akwana pakaratidzirwa nevaratidziri ava. Varambawo mashoko akataurwa nevamwe vakapa ufakazi kukomisheni iyi ekuti komisheni yavo yakanonoka kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo dzave pedyo nemahofisi avo dziri muHarare, vachibuditsa zvakange zvabva kune dzimwe nzvimbo dziri kure neHarare. Izvo zvainzi nevamwe zvaipa mukana wekuti sarudzo idzi dzibirirwe. Amai Chigumba vati zvavakaburitsa ndezvechokwadi, kunyange hazvo MDC ichiti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Doya residue yakataurwa na Chief Justice iya kuconstitutional court kuti vaifanira kuvhura muballot box ndo munenge mine residue inotaura kuti vakavhota vangani, vakakanganisa mapepa vangani, zvichinzi ndo humbowo husina mubvunzo wekuti chii chakaitika mupolling station.
Zvichakadai, mukuru wemapurisa ari kuferefeta mhirizhonga iyi pamwe nekufa kwakaita vanhu vatanhatu musi waHwanyamavhuvhu vaEdison Runganga vaudza komisheni iyi kuti mapurisa hasati ave nevanhu vaari kufungidzira kuti ndivo vakapfura vanhu vakafa, kunyange hazvo vati vakasunga nhengo dzeMDC 41 chete maererano nemhirizhonga yemusi uyu. Vatiwo havazivi kuti ndiani chaizvo akapfuura vanhu, kunyange hazvo komisheni iyi ichiti ine mavhidhiyo anoratidza kuti masoja ndiwo airidza pfuti. Mumwe ataura nhasi vaGabriel Chaibva vainge vari nhengo yeMDC vasati vaenda kuZANUPF vange vachipa humbo hwekuroverera vechidiki veMDC, asi vamwe vanga vachishora uchapupu hwavo vachiti hwange huchiratidza kutsigira ZANUPF. Zvichakadai, imwe nhengo yekomisheni iyi vaLovemore Maduku vati komisheni yavo ichagara pasi yoona kuti zvakakodzera here kana kuti kwete kuti ishevedze mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vazopa humbo komisheni, zvichitevera mashoko akabuda nezuro ekuti vaMnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa musi uyu, pamwe nekuti mashoko akataurwa navachamisa ekuti vaisazotambira zvainge zvabuda musarudzo kana ZEC isina kuzivisa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ndivo anonzi akakonzera kuti pave nemhirizhonga musi waHwanyamavhuvhu.
Ayo vanhu ngavanzwisise zvatiri kuita, tiri kungonzwa zvitaurwa nevanhu, hatisati tasvika pakuti toziva chii chakaitika. Saka umbowa hutaura ndotaurwa nevanhu and haisiwo kutanga kavanhu vakabva kutanga tanga vaingotaura sekuona nekufunga kwavari kudii kwavari kuita. Basa recommission nderekuzobuda panopedzisira musi wa1 chii chakaitika, ndiani akaita chii, izvozvo zvichiri kucommission ndinozodecida zvinofamba sei.
Zvichakadai, commission iyati ichaenderera mberi musi wa21 Mbudzi nekunzwa humwe ufakazi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyoyi vechidiki vebato rinopikisa reMDC vabuditsawo gwaro kuvatori venhau vachitsutsumwa zvakanyanya nemashoko akataurwa nevamwe vakuru vemapurisa nemauto kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu muHarare. Mapurisa nemauto aya aipawo umbowo kukomisheni yavamonhlande iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wevechidiki muMDC uye vachimirira Highfields mudare reparamende vaHappy Muchidziva kuti tinzwe zvizhinji.
Aiwa, chekutanga ndechekuti isu tinoziva kuti anongori manyepo. Munoziva kuti kana chinhu chagadzirwa zvemanyepo sekugadzirwa kwakaitwa komisheni kuti yakagadzirwa zvemanyepo kuti vavhare vana veZimbabwe kumeso. Nanhasi manhu vanoenda ipapo vachinoti vachinonyepa under oath vari kuzviita zvevachingoita manyepo. Isusu muMovement for Democratic Change kuYouth Assembly hatina patinogona kuwanikwa tiine zvombo. Muno muZimbabwe munozviziva, vagari vese veZimbabwe vanozviziva kuti muno hamubvumirwi kungotengeswa futi nje. Muno muZimbabwe vagari vanozviziva kuti haugoni neintelligence nesecurity iri muno kuti uite puti ugova nayo igotorira igotorarama nayo for a week zvakadaro. Asi tinozviziva hedu kuti vanhu vari kuenda kukomishini ikoko vachinonyepa kuti vainyepere nyika mukuti vasvibise musangano. Uyezve unoda kutora iyo ndeipi?
Ndoda kuti tidzoke honorable paVanguard apo. Iyo Vanguard ndanzwa kuti yakazomiswa.
Vanguard yaingori urongwa hwataive nawo hwekuunza discipline neloyalty mumovement. Zvaazvisinei neanything chiri military. Asi kuti vamwe vakanga vakunosenzesa kuti izvozvo zvamuri kuita zvinounza discipline neloyalty musangano zvinoenderana nekuti munopedzera maakuita sevanhu vechiuto and so forth. Saka takazongoona kuti aiwa, all right, izvozvo zvedu nyaya yedu yeloyalty nediscipline muMDC inorarama irimo, hatichaiti yedu zvataiita zvekuunza madiscipline and loyalty kuparty. Ndo chete zvinongwa zvaive.
Mutungamiri wevechidiki muMDC vachimirira Highfields mudare reparamende vaHappy Muchidziva vanga vari parunhare vari kuHarare. Rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa nemauto pachigaro vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba yekuti zvitange zvakare kufamba? Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba kuti zvitange zvakare kufamba? Zvinhu mune zveupfumi zvakamboratidza sezvakanga zvaive kunaka mushure mekupindira kwemauto, izvo zvakamboita kuti zvitoro zvemunyika zviwanikwe chero chinhu chaidiwa nemunhu. Asi mushure mesarudzo dzakaitwa gore rino, zvinhu zvakatanga zvakare kusunga, zvinhu zvichishayikwa muzvitoro, mari yekunze ichinetsa kuwana, mafuta edzimotokari achishayikwa. Izvo zvinonzi zvakaita kuti mitengo yezvinhu munyika ikwire zvisina mukare akamboona. Boka reZimbabwe Statistical Agents kana kuti Zimstat rinoti mitengo yezvinhu yakatokwira nezvikamu zvinodarika zvishoma 16 kubva muzana mumwedzi waGumi guru gore rino, kunyange hazvo mamwe mapoka ari kuti mitengo yezvinhu yakanga yambokwira yave kuderera uye zvinhu zvizhinji zvave kuwanika zvakare munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hapana chakashanduka kubva pakabviswa vaMugabe pachigaro, vachiwedzera vachiti kana paine shanduko yakavepo ingatove yekuti zvinhu zvakatowedzera kuoma.
Tungati chakaitika pakaita limbo ya kuti paisa wane shanduko. Asi takatarisa kuti gore rapera hapana chada tutaona cha shanduka. Zvinhu zvichaka omera vana veZimbabwe. Zvimwe nguva pamwe pacho zvatowedzera kuoma kudarika zvazvanga zviri gore rapera.
Ukuwo vemabhizimusi vakawanda vari kugaro chema chema kuti havasi kuwaniswa mari yekunze yavanoda kuti vakwanise kupinza munyika zvekutengesa nezvekugadzirisa zvimwe zvinhu zvavanotengesa vachitiwo havasi kunzwisisa kuti zvinhu zvakanangepi pane ino nguva. Mumwe wevanhu ava mutungamiri wesangano ravana muzvinabhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare.
Hatichazivi zano nokuti officially tiri kunzwa kuti ikonomi iri kuita zvakanaka. Asi at the same time tinonzwa futi kuti some of the problems zviri kuitika dzimwe nguva zvinombonzi because of the economic growth.
Vashandi vakawanda vanoti havachakwanisa kuriritira mhuri dzavo nekuda kwekuoma kwaita upenyu izvo zvave kuita kuti vade kubhadharwa nemari yekuamerica kuitira kuti vafambirane nemamiriro akaita zvinhu. Varayiridzi vakatotanga kuratidzira vachida kuti vawedzerwe mari dzemihoro uye kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuamerica. VaThomas Masvingwe vanoti vashandi vakatonyanya kuomerwa neupenyu mumwedzi gumi nemiviri iyoyi.
Hapana shanduko yataona yaunzwa nekubviswa kwaMugabe. Shanduko yataona ndekuti kutambudzika kwevashandi nevarombo kwatonyanyisa.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPASCO Ekemu Chakanetsa vanoti vane maonero akasiyana nevamwe vatauri vose avo sezvo zvinhu zvakaratidza kujeka kubva pakapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa panyanga.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa, nemamainzi mamwe aakuvhurwa kunana Bulawayo kunana Gwanda.
Kusvika zvinhu zvaratidza kugadzikana kuburikidza nekuderera kwemitengo yezvinhu, kukwira kwemari dzinotambirwa nevashandi dzemihoro pamwe nekuwanikwa kwemari yekunze inodiwa nemabhizimusi, vakawanda vacharamba vachiona sezviroto zvisingabatiki zvekuti vaMugabe ndo vakanga vakasunga zvinhu mune zveupfumi. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Prophetess Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Panguva ino gore rapfuura, mauto eZimbabwe Defense Forces akatanga kupinda mumigwagwa achibvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro, uye akatsigirwa nevanhu vese kubva kumapato akawanda wanda ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Ko, vanhu vari kuona mutsauko here pakati pavaMugabe nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa? Godwin Mangundla anotipa nyaya iyi.
Zvinhu zvainge zvaita manyamamire nerongo muhurumende nemubato riri kutonga reZANU PF, umo vanhu vainge vave kudzingwa basa zuva nezuva. Vanhu vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vadzingwa basa semumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanopotera kuSouth Africa. Vakawanda vainge vadzingwa mubato iri, uye vaMugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vanonzi nevamwe mubato iri vainge voita madiro ajojina mubato nemuhurumende. president. Izvi zvakazoita kuti mauto apindire achiti aida kugadzirisa zvinhu mubato nemunyika. Veruzhinji vakatsigira danho iri vakapinda mumugwagwa sezvo vainge vaneta neutongo hwava mugabe. Mumwe wemugari wemuharare vaowenji wayo vanoti pakapinda mauto mumugwagwa vakambotadza kuziva kuti chii chaiitika, asi vakazofara apo vakaziva kuti chaive chirongwa chekubvisa vamugabe pachigaro.
Sakuona patakaona kuti zvinhu zvakunoenda kuti vamugabe vasiye basi, kutanga takatanga chiti ndofunga matambudziko edu auri akupera, asi nekuzoona kwenguva kuona kuti kubva kwakazoita vamugabe kusvika pane parinhasi gore rino ratakutarisa kumashure kuti zvakaitika, takuona kuti zvataitakatarisira nezvataishuvira nezvataitakafunga hazvina kunge zvisadzikiswa.
Vanoti havasi kufara nezvavakiitika pari zvino sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika.
Chinhu chakaitika isu vanhu tisiri mukati macho, chinhu chakarongwa kwachakarongwa, chinhu chakachida kuzadzisa zvachazadzisa, asi isusu takashandiswa kusagutsikana neutongi hwamugabe kuti zvibudirire zvakarongwa.
Amai Winnie Dongo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamugabe vakabviswa pachigaro nechisimba, vakazvifarira nekuti vaiona sekuti zvaiita kuti vagare zvakanaka.
Sevanhu vaishuvira a change munyika, taiti kukauya new leadership, new government, zvichachinja, but you are not seeing any change. Things are actually getting worse. Zvinhu zvokushayikwa, mabasa achona. Yeah, vari kuti Zimbabwe is open for business, but we haven't seen anything chikunzi open for business. Mafuta hakuna, zvinhu zviri kukwira, and the salaries are not even going up, but zvinhu zviri kungokwira. So you are not even seeing the change.
Muzvare Melani Moyo vaudza Studio 7 kuti mufaro wavakaita munambudzi gore rapera wapera nekuda kwekuoma kwaita upenyu. Vanoti semaonero avo hapana chashanduka, uye vave kutotya mauto zvichitevera kupfuura kwaakaita vanhu muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu.
Ende takatobatana tichitokurudzira tiriko kuvatanga tiri kuti aiwa masoja ngaaendere mberi pamberi nemasoja, tichiziva kuti tichifungidzira kuti zvinhu zvichanaka ende upenyu huchachinja, mabasa achawanikwa, vakaenda kudiaspora vachadzokawo, asi iko zvino tikuona kuti hapana chakachinja.
Asi vaHilary Shumba vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa nemauto munambudzi gore rapfuura, vanhu vasununguka zvakanyanya munyika.
Ini ndoti zvakaitwa nemauto munyika yeZimbabwe gore rapfuura, tikufara kuti pari zvino mwana weZimbabwe asununguka. Hakusisina zvaya zvekuti haityi dziro kana kutya kutaura mazita evakuru, ungave makombi, ungave maruva matinogara, asi iko zvino izvi tinototaura takasunungurudza kushoropodza kana kuti kukurudzira tinototaura zvakaita sei, takasunungurudza chingotenda izvo kuti masoja akaita chinhu chakanaka.
Vatiwo nyika yakaita sarudzo dzakachena ikakoka vekunze, izvo zvange zvisingaitwe nehurumende yavamugabe. Vashumba vati zviri pachena kuti hurumende yavamunangagwa iri kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Vanongorora zvematongerwo wenyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanonzisisa kuti sei vanhu vasiri kufara nekuti pane zvimwe zvakavimbiswa zvisina kuitwa.
Vanga vakapromiswa kuti soon after kubvisa vamugabe vanhu vacha create a government of national unity, where vanhu veMDC, vanhu vemucivic society, vanhu vemuZANU-PF will be represented. Those are the people who are very happy, but the promise yacho haina kuita sei, haina kuitiwa. Takaona vanhu vachitanga kuita sei kurecreate from
vagumbo. Vati zviri pachena kuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu akatowedzera pasi pehurumende iripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe iri kusvitsa gore rizere mangwana apo masoja akapinda mumigwagwa yeHarare akapitigura hurumende yavaRobert Mugabe nechisimba. Nhasi muchirongwa cheThe Connection tichange tichibvunza vechibiki kuti pane shanduko here muupenyu hwavo kubva zvabviswa vamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Na chochi ziviso ichita vatashika kumagumu echirongwa chedu chanasi ano kuone kai nemufaro ndini Evans Zininga ndini mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.